Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 8, 2024.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC.
Neni wenyu Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu.
Mamwe masangano akazvimirira oga anoti haachaende kumusangano uri kukokerwa neSADC achinyunyuta nenyaya yekuti
vakawanda
kukopera kuti tiende tichino ita hurukuro tichinogara matare. Vamwe vedu vasipo vari mukati mechizarira.
Vakawanda vanoti kutumira mota dzemauto nemapurisa mumigwagwa yemadhorobha akawanda kuda kuvatyisidzira kuti vasatsutsumwe nekutongwa nedemo.
Vakawanda munyika vanotiwo vari kubatsirwa zvikuru nezvirongwa zveAmerica ichishanda neWFP, vamwe vavo vachiti
kuri kutengesa huku hatisimboshaya mabhai kutakishop. Tikange taona kuti takishop yedu yachidzikirei mukando uriko kutobva tanokwereta mari kumukando.
Vamanye veZimbabwe vaviri vopinda mumakwikwi e200 meters akatarisirwa nevakawanda pasi rose.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinomirira masangano akazvimirira oga makumi masere rinoti harisi kuzoenda kumusangano weSADC Non-State Actors Engagement Meeting uri kuitirwa kuRainbow Towers kutanga musi wemuvhuro svondo rinouya. Sangano iri rinoti riri kutsutsumwa nekuitwa kafiramberi kwevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika nevanopikisa zvinonzi zviri kuitwa nevasori nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vanenge vachiti vatyorerwa kodzero dzavo vanofanira kumhanyara.
Anenge aine chichemo chaainacho chaanoti handina kubata zvakanaka nemapurisa ngaauye. Ini ndinokuvimbisai Commissioner General vanochitambira vochiongorora. Asi chinozongotiyeka varizhinji nenge zvoona pavhiti vhiti pasocial media munachitaura kuti ndazvoitira zvakati nganani zvakati uya utaure nesemapurisa eZimbabwe Republic Police. Tinoona kuti nyaya iyi yakamira sei, ndeyechokwadi here kana kuti ndeyekunyepa.
Mashoko emutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari muHarare. Asi tabatawo mutauriri we hatina kukwanisa kubata mukuru weSADC vaElias Magosi sezvo vanzi vanga vakabatikana. Asi tabata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo.
Isusu seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition hatizi kubata nawo nevamwe gore rino kuenda kumusangano weSADC Non-State Actors Forum.
Nechikonzero chei?
Taona zvisina kukodzera kuti tiende tichinoita hurukuro tichinogara matare. Vamwe vedu vasipo vari mukati mechizarira.
Mungapa muenzaniso here?
Mungarangarira kuti tine maactivists ECCC vanokwana kuita ivo 78 vakasungwa zvisiri pamurawo. Zvakare vari kunyimwa kodzero yavo yekuti vange vachiwana muripo wekuti vabude kunze watingati pachirungu bheo. Tine zvakare vamwewo vakabva mukusungwa chizvino zvino chino vari munzira yekuenda kumusangano kuVictoria Falls vanosanganisira Samuel Gwenzi naMatai Kwekweza Musi Muzi Moyo nevamwewo. Saka isusu taona kuti izvi hazvina tendero yekuti tiende kunofara nevamwe tichiti tiri kugadzirisa zvemagariro akanaka evanhu, asi iwo magariro akanaka acho asipo.
Asi kavamwe vanoti vakumalo uyu ndiwo mukana wamaikwanisa kushandisa kuti mutaure nhuna dzenyu kune vesadhaka.
Isu hatina kuona zvakadaro nekuti tiri kuona isusu kuti kuungana kwedu kana kusaungana kwedu hakumisi kuti vari kuuya vauye. Tine zvizhinji zvatakabvira tichinyorera nekutaura neutungamiri hwesadhaki kana kuti hwedzimwe nyika dzatinoshandidzana nazo dzakatikomberedza, zvinosanganisira kubirirwa kwakaita Saruto, zvinova izvo zvakatoburiko pachena neogani yeomtroika yesadhaki iyoyo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelasa Kumalo vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kuti riri kutaura nehurumende nenyaya yekuitwa kafira mberi kwakaitwa munyori mukuru wesangano revarairidzi reAtus vaRobson Chere. VaChere nevamwe vatatu vakapambwa mundege panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavanonzi vakabva varoverwa nevanofungidzirwa kuti vasori vasati vaendeswa kuHarare Central Police Station. Sangano guru rinomirira vashandi pasi rose reInternational Trade Union Confederation ranyora tsamba yenyunyuto kugurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi richitsutsumwa nenyaya yekumbunyikidzwa kwarinoti kuri kuitwa vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa munyika. Sangano iri rati Zimbabwe iri kutyora zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika zvakaita sechaUniversal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights nechimwe chibvumirano chayakanyorerana neAfrican Charter on Human and People's Rights.
Mumwe wevanhu vari kubatsirwa nezvirongwa izvi ndavatenda ichitawo avo vanogara mumusha wedombo ramwari kuAirport uyo uri kumabvazuva kwakadziva kuchamhembe kweguta reHarare. VaChitawo vanoti vaimborarama nekupiwa chikafu panguva yenzara, asi pari zvino vave kuzvitengera chikafu zvichiteera chirongwa chekurima howa chavakatanga vachiona rutsigiro kubva kuWFP ichitsigirwa nemari inobva kubazi reAmerica rinobatsira pasi rose reUnited States Agency for International Aid, USAID.
Vana vari kudya isitopfeka, vanoenda zvikoro, vana vedu vari kuenda tichikosa kuafoda.
VaChitawo vanotiwo kubva pachirongwa chavo chekurima nekutengesa howa vakakwanisawo kutanga bhizimisi rekutengesa gasi rekubikisa pamwe nemusika wekutengesa murivo nezvimwe. Mumwe mugari wepajacha kuAirport pekare vaGeorge Baskoro vanoti havachatambira chikafu zvichiteera bhizimisi rekupfuya huku ravakatanga senzira yekuti mumba mavo musagare muine nzara.
Pane zvawana kuchikoro takukwanisa kubhadharirawo wana kuchikoro kana kudyawo chikafu panapa.
Mudzimai wavo amai Nyarai Baskoro vanotiwo zvange zvakaoma kugara vachimira mumutsetse wekupiwa chikafu vachiti vakatokwanisa kuvhura tuck shop kubva pachirongwa chekupfuya huku chavakatanga chichitsigirwa neUSAID.
Kuri kutengesa huku hatisimboshaya mabhai kutuck shop. Tikange taona kuti tuck shop yedu yachidzikirei mukando uriko tobva tanokwereta mari kumukando zvekuti zvezvi zvindakatonokwereta imwe 258. Tiri kutosimuka mhuri yangu iri kudyawo zvainoda, iri kudyawo mazai chikafu chine hutano.
Mutauri weWFP muZimbabwe vaChristopher Charamba vanoti zvirongwa zvavo zvekuti vanhu vazviriritire zviri kubatsira chaizvo zvekuti vanhu vakawanda munyika vave kukwanisa kuzvitengera chikafu. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti varambe vachiwana rutsigiro rwemari inobva kuUSAID kuitira kuti vabatsire vakawanda munyika yese.
Vamwe vainge vachitadza kuwana mari yekutenga chikafu mumba, iye zvinezvi vaakuwana chikafu chekuti vakwanise kudya katatu pazuva, vana vari kuendawo kuchikoro. Saka isusu seWorld Food Program tiri kuona zvichinyatsokubatsira vanhu.
Munandira, USAID yakapa WFP mari inodarika mamiriyoni 10 nerimwe madhora ekuAmerica yekupa vanhu chikafu mumatunhu mana kubva munandira kusvika muna kurume. Mari iyi yakauya pamusoro peimwe mari inodarika mamiriyoni 24 emadhora yainge yatopiwa kutengwa kuZimbabwe neUSAID. Mumiriri weAmerica mutsvamu Zimbabwe amai Pamela M. Tremont vanoti nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira Zimbabwe uye gore rino iri kuwedzera rubatsiro panyaya dzechikafu.
This funding, including $39 million of new money, will address short-term.
Mari iyi kusanganisira 39 million yatawedzera ichabatsira panguva ino yenzara uye kuti pave nenzira dzekurima dzinoita kuti vanhu vawane chikafu chinokwana.
Nyanzvi munyaya dzechikafu dzinoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro muZimbabwe kusvika mwaka wekukohwa gore rinouya. Nyanzvi idzi dzinotiwo dambudziko rechikafu riri kuwedzera nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze zvekuti nyika dzakawanda kuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nedambudziko iri. Kunze kwekupa vanhu chikafu, masangano eUSAID neWFP anotsigirawo zvirongwa zvekurima mbeu dzinokurumidza kuibva mumwaka yekushaya mvura yakakwana, kuchengeta huku, tsuro nekurima muriwo nehowa. Nyanzvi munyaya dzebudiriro vachishanda nesangano reAction Aid vaJoima Bhenge vanoti rubatsiro rweAmerica rwakakosha nekuti runoita kuti vanhu vawane chikafu panguva ino yenzara.
Zvinotoita kuti vazhinji vanenge vari parumananzombe, vazhinji vanenge vasingakwanisi kuwana chikafu chinovakwanira vange vachibatsirwa nairava vana America, naivava vana Britain, naivava vana WF.
Mumwe mushandi mukuru mubazi rekuchengetwa zvakanaka kwevanhu vaClifford Matorera vanoti hurumende inotenda rubatsiro kubva kunyika nemasangano ekunze. Kubva muna 1980 America yapa Zimbabwe rubatsiro runokosha mabhiriyoni mashanu emadhora US $5 billion munyaya dzeutano, dzidzo, budiriro uye mari inodarika mabhiriyoni maviri emari iyi yakashandiswa pakuwanisa vanhu chikafu. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Tine urombo vateereri, iyo yanga iri nyaya yatapuwa naGodwin Mangudya achitarisa nyaya yerubatsiro ruri kupuwa vanhu vemuZimbabwe nehurumende yeAmerica ichishanda nesangano reWorld Food Program.
Iko zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuKenya akanda utsi hunokachidza kuvanhu vange vachiratidzira muguta guru renyika iyi reNairobi, apo mutungamiri wenyika iyi vaWilliam Ruto vange vachitoresa mhiko dare ravo remakurukota idzva. Vanhu ava vari kuratidzira vachiti vaRuto vanofanira kusiya basa kunyangwe vakavandudza dare remakurukota nekubvisa mitero yakapa kuti vanhu vatange kuratidzira.
Muzuva rechitatu nhasi mauto eRussia neUkraine anonzi ari kurwisana zvinotyisa mudunhu reRussia reKerch. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia vati aka ndike kutanga mauto eUkraine achipinda akawanda munyika yavo. Russia inoti iri kurwisawo zvakasimba mamwe mauto emuUkraine ari kurwisa achibva kudunhu reSumi. Ukraine haina zvayataura nezvekurwisana uku.
Hurumende inonzi yaisa mauto nemapurisa munzvimbo dzinosanganisira Chinoi, Chitungwiza, Harare neMutare. Izvo zvinonzi nevamwe zviri kuisa kutya mune veruzhinji uye kuratidza sekunge iye hurumende iri kutyawo. Izvi zviri kuitwa pamberi pemusangano weSADC waonawo vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachisungwa. Asi bepanaure News Day rinoti mutauriro wemapurisa Commissioner Ponyati vakati kuiswa kwemapurisa mune dzimwe nzvimbo zvinhu zvagara zvichiitwa uye vanogona kuwedzerwa kana zvichionekwa zvakakodzera. Mukuziya nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pemusangano weSADC, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vatawanda dzokora. Pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Atanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nezviri kuitwa nehurumende izvi.
Ndiri kuitika izvi kugadzirira kuti vaenzi vasvike nyika ine runyararo. Nyika yese ine mvumo yekutumira mauto kana mapurisa kuti achengetedze runyararo nekuti tiri kuziva kuti kune vanhu nhubu naradada ruda kunyangadza vaenzi vari kuuya kuzoita musangano watodisadic summit nekugadza Zimbabwe kuti ive mubati wechigaro chesadic. Saka zviri kuitika izvi hakusi kudzinyirira vanhu, uyezve vanhu vari kusungwa havasi kusungirwa pasina. Vanhu vanenge vapara mhaka. Mutemo hausendekwe nekuti paita vaenzi. Mutemo unongoshanda kunyange muenzi aripo kana asipo. Ukatyora mutemo hazvina basa tatyora nguvai. Unosungwa. Saka vanhu vanogara vatoudzwa kare kuti aiwa mutemo uriko kuti vanhu vasazoita mhirizhonga. Iko zvinezvi nyika dzese dzatiri kutarisa zvadzo dziri kuita mhirizhonga. Kune mhirizhonga kuno kuBritain, kune mhirizhonga kuNigeria. Saka tinofanira kugadzirisa kuona kuti vaenzi vedu pavanouya kuno vanenge vakachengetedzeka sehurumende yeZimbabwe. Saka zviri kuitika izvi vanhu vangangotema tema havo, asi zvinofanira kuitwa kana kuwedzerwa runa kana rushanu kuti nyika yedu ive nyika ine runyararo.
Wadzokora, tipeiwo tinzwe manzwa zvataurwa naDr. Mavhaza uye zviri kuitika munyika kusungwa kuri kuitwa vanhu.
Vamunangagwa neZANU PF vari kugadzirira hondo nevanhu vavo, vari kuita zvehondo nemacitizens. Ndozvinongoratidza kuti ihurumende isingashande nevanhu, isingadiwe nevanhu uye isingade vanhu. Nekuti kana uchida vanhu unoteerera zviri kudiwa nevanhu, wogoita zviri kudiwa nevanhu. Nekuti kana wakaiswa nevanhu ndozvaunofanira kunge uchiita. Tiri kuona isu mapurisa aiiswa, masoja aiiswa, achiisirwei mumugwagwa, achiisirwei munogara vanhu. Tiri kuona ZANU PF, tiri kuona vamunangagwa vari kuratidza kuvhunduka. Hanzi kuvhunduka chatikwatara, hunge uine katurikwa. Vari kuzviziva kuti vari kutyora kodzero dzevana veZimbabwe. Unotoona kuti kupusa, nekuti dai vanga vari vakangwara vane njere vairegedza vanhu vachiratidzira vachiita zvavanoda ivo vongochengetedza runyararo. Zvino nekupusa kwavo nekusaziya kwavo vachifurirwa nevanhu vakaita sana Mavhaza ava, maadvisor avo, vari kurova vanhu, vari kumbunyikidza vanhu, vari kukanda vanhu mumajeri vasina mhosva. Sadhaki yacho iri kuzviona. Muchaona zvichaitika pamberi papa. Vamwe vakuru vacharegedza kuuya kusadhaki kwacho ikoko. Isu semaZimbabwe, semacitizens, totokurudzira kuti vesadhaki vacho vasachatouya.
Dr. Mavhaza, munoti
ragara riri donzvo revanopikisa vevanadzokora ava nenhunzvatunzva kuti sangano resadhiki risaenderere mberi muZimbabwe. Vakatoedza nepavanogona kutokumbira dzimwe nyika kuti dai mashandura nzvimbo yekuitira musangano waitirwa kure neZimbabwe. Apa tinoshandisika kuti ukaona munhu anoita ruvengo nenyika yake kusvika pakuti haadi kuona ichibudirira kana ichitambira vaenzi. Kune zvizhinji zvinoitika baba Jonga kana kuchitwa misangano yakaita seSADC kana yatingati maregional or international meeting summit mukati menyika. Zvinobatsira vana veZimbabwe mumwe nemumwe, zvozobatsira kuti nyika yacho yese inosimudzirwa.
Vadzokora,
munoona vanhu vakaita sana Mavhaza vanotaura zvekugodzi kwatsuro. Hapana zvinenge zvine musoro zvinenge zvichitaurwa, kungotaura kwemunhu ari kuita dumbu rekudya mari yevanhu, yekudya mari yeZANU PF. Saka aritori pabasa zvavari kuita izvi.
VaMavhaza, takanzwa World Council of Churches ichikurudzira hurumende kuti isunungure vanhu vese vari kusungwa vachinzwa rutyoro rwakwedzero dzavo. Tingaona zvichiitika here izvi?
Kungokurudzira hako, asi hurumende haingoburitsa vanhu. Hurumende inomirira kuti vanhu vaburitswe nedare, nekuti havana kusungwa nehurumende. Dare ndorinoongorora kuti tokuburitsa here kana tomboregedza kukuburitsa.
Vadzokora, tingaona here hurumende ichiteerera zvirikukurudzirwa neWCCs?
Yagara iri hurumende isingateerere, haiteerere vanhu vayo, haiteerere vanhu vanotaura zvakanaka. Saka handione vachiteerera, asi ndinongoramba ndichikurudzira vana veZimbabwe kuti ngavatandise kodzero dzavo, kodzero dzinovabvumira kuratidzira, dzinovabvumira kunyora nekutaura zviri pabumbiro remutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda zvokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF, Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7 ari muno muWashington DC.
kuchagarutse giro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica kuri kuenderera mberi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nemutevedzeri wavo vaTim Walz nasi vari kuMichigan vozoenda kune rimwe dunhu rakakosha reArizona. Vavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vati vachaita musangano nevatori venhau nasi kumba kwavo kuFlorida.
Mapato maviri aya akanzura mimwe musangano yanga achifanira kuita kuNorth Carolina uko kwaita dambudziko remafashamu emvura nedutu mpengo remepo kana kuti Tropical Storm Debbie. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa pachikoro cheDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Mai Kamala Harris kudoma kwavaita Governor Tim Walz vokuMinnesota kuti vange vari vice wavo zvinhu zvinoratidza kuti zvasumudza chaizvo kukambena kwamademokrats nokuti tinoona isu kuti tikatarisa mari dzinobva kumadhona kuti ishandiswe kukambena kwamai Harris yati wandei zvekare nokuda kweconfidence iri kuita vanhu vomuAmerica naavo vane mari kuti ava ndivo vanhu vachange vachizofanira kuhwina muna November.
Titarisewo mafambiro ari kuita chikwata chekwaTrump tikuona vaJD Vance vari kutendererawo nekwavo.
VaTrump vonawo vakadoma vaSenator JD Vance vokuOhio vunoku vari kumhanya mhanya nechekare vachinge vaJD Vance vachishora Governor Tim Walz kuti iwo wakabuda muchisoja papatidzo nokuti vachindodeployiwa kuIraq asi ivo vaJD Vance vanenge vakapedzawo makore mana chete vari muchisoja ava Governor Tim Walz vakapedza makore 24 vachiti aiwa handizvo saka vanenge vatanga kupomerana zvakasiyana siyana zvinoita kunge kuda kuchenjedza vanhu kuti uyu musamuvhotera haana kunge aine chido chokushandira nyika mhiri kwamakungwa asi handizvo chokwadi chichazongobuda pachena mberi kune indauko.
Ivo vaVance navaWalz vari kuunzawo shanduko yakadini mukutsvaka rutsigiro rwemapato avo.
Kukambena kwamai Kamala Harris kwasimbiswa chaizvo nokudoma kwavaita Governor Tim Walz zvinozoita izvo kuti kuna vaTrump kuvaitaura zvakawanda kuti utano hwavaJoe Biden zera ravaJoe Biden vaJoe Biden pavazvo buda vasiya vaTrump vava ivo harahwa kana kuti munhu mukuru pahistory yeAmerica yekukambena zvachose. Saka vozoti kudii ndozvimwe zvandinoona zvinoita kuti kukambena kwavaTrump kunge kuchazodzakira nokuti vanhu vachati makore avaTrump iwo 78 pavanozopedza kutonga vakahwina vanenge voitawo savaJoe Biden vasviduruka vadii kusvidurukawo vaTrump somunhu wakambotonga.
Avo vanga tine urombo avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri kuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zviri kuitwa namunanga gwaizvi zvinosiririsa ende zvinorwadza kuvana veZimbabwe. Mashungurudziro avari kuita mhuri yeZimbabwe vachibata unovavharira vachinovaita kafira mberi hazvisi zvinhu zvine chimiro zvaari kuita.
MaStudio 7 makadi yenyu. Isu tibvunzire wamunangagwa kuti ko Muhammad Tenga anobudisirwa povho here? Zvisina pfuti, zvisina zvombo. Ungabudisa zvombo zvehondo. Kubudisira vanhu kurwa nenyika, kurwa navanhu. Ndo zvinotaridza zvega kuti wamunangagwa havana kuhwina. Wamunangagwa havana kuvhoterwa. Izvozvo chete chete. Zvamuri kuona izvozvo kuita against navanhu, hondo navanhu. ZANU PF yaitireko hondo navanhu kana yakahwina? Iri kuzviziva kuti haina kuhwina. Nyika haina zvipatara, haina mushonga, haina chii. Ko zvinezvo habrizi kusunga vanhu vachingurudza vanhu kuti vataurire chokwadi.
Tenda baba chinogurei? Baba wewanhu. akandiona sokuti vamwe vanhu vari kutadza kuunderstanda vakaunderstanda zvakakwana. Ichi chigaro chesadak ichike hachisi chokuvhoterwa kana kuti chokuti panoitwa sei apa majuti ijuti rezimbabwe pari zvino. Zimbabwe imbobataiwo chigaro chesadak. Izvi chero mwana kuti munangagwa haakwanisi kuti ungabati ungatibatira ipapo totsvaga umwe anokwanisa kutibatira.
Taita dambudziko nekuda kwerule of law nekuda kwemiting iri kuda kuitwa yesadak. Sadak isi takamboita chogamo miting muno neimwe miting yakanga yakakosha panguva yapuresident Mugabe. Zvizviro kwazvo hapana zvinhu zvakamboitwa zvizvi zvekuti vanhu vanorohwa vanhu vanodini. Yaitotiswa miting dzaityisa dzaitoremekedzwa. Nasi sadak inongopuhwa chairmanship for one year. Yakangofanira inotodarikwa kukosha nousabhuku kana kukosha neuchief.
Nelson Mandela akasire munyika make nekuti aisimudzire zveutano education kuindustry kwese uye aitenda ruzhinji kuti takarwire nyika. Anga asikati ndakarwire nyika. Mobhutu echipinda umwe aita kumu Zaire akaba siku nesikati akapfuma maybe 10 times kupfuure nyika yake. Asi akazoshure ine foreign land akureme 11 kg neupfumi hwaanga vaba ihwohwo hapana achisikaperi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera.
Vamhanyi vaviri vemuZimbabwe, Makanaka Ishe Charamba naTapiwa Nashe Makarau, vanogona kupinda munhoroondo yemaOlympics vakatora menduru yegoridhe nhasi mumakwikwi e200 meters kuParis. Hapana chizvarwa chemuAfrica chatichatora menduru yegoridhe mumakwikwi aya kubva zvaatanga muna 1900. Mukuzeya nyaya iyi tabata vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumaOlympics varingisai Mapondera.
MaOlympics ari kufadza Zimbabwe chose inoti nezvana asi chete asi kuti kuva kwatakauya kuno nemaathletes edu 7 vanga vari kunoko. Nhasi chiri kuitika ndechekuti tinenge tine mafinals e200 meter sprint upo tina Charamba naMakarau vanova vakakwanisa kupinda mufinal kanova kekutanga muZimbabwe kuti tine 2 maathletes vanopinda mufinal yemaOlympics panguva imwe chete muSembre.
Imomo team Zimbabwe iri kunzwa sei pari zvino makamirira kuti vaviri ava vawanikwewo vachimhanya pa200 meters apa?
Timu yese seruzvungo toruzhinji rweZimbabwe iri kufara chaizvo pari zvino titori mubishi rekuti tinge tichibuda kuenda kustadium kunohokera vakoma nava vachimhanya. Saka tiri kufara chaizvo nezvavaita izvi kusvika kwavaita ipapa mufinari. Tiri kungoenderanawo nedzimwe nyika hombe hombe vana America vane vanhu vaviriwo vari mufinal imomo. Nesuwo Zimbabwe tiri kuwanikwa tine vanhu vaviri vari mufinal. Izvi hasizi zvidiki zvaitika izvi zvinhu zvikurukuru chaizvo especially kuti unowana vanhu vaviri vanobva kunyika imwe chete vachisvika mufinal yecompetition.
Shuwiro yenyu ndeyei pamakwikwi anhasi?
Shure edu vakomana vakatoibata. Shure edu yekusvika kwavasvika ikoko tinofara chaizvo nezvavakaita. Vese vanoita zvezvimasports vanonyatsoziva zvazvinoreva kuti munhu asvike mufinari yeany competition inenge ichiita kunyanya yemaolympics yaya munhu anenge arwamire chaizvo. Saka chatinoda ndechekuti vangonakidzwa vaite zvavanokwanisa ivo vaite their very best and isu tiramba tingonamatirawo kuti hapana chinovapiringidza uye vanomhanya semamhanyiro avanogara vachiita toona kuti zvii zvinobuda muchirongwa chazvo.
Chii chamuri kushuwira wokuti ruzhinji rweZimbabwe riite muzuva ranhasi pachamhanywa muchao uyu?
Tinowanzodiwa kukurudzira. Ndinoshuwirawo kuti vese vari kumba uku vari mudzinyika dzese kwavari ukuku vakangoitawo step forward kuti inini ndiri pano ndinoitwa Mapondera ndikuda kukupawo chakati kuvakomana ava kana kuti team Zimbabwe. Zvinofadza chaizvo, zvinopawo vana vedu encouragement, zvinovapawo kuti chioneso chokuti zveshuwa nyika iri kudada nezvavari kuita. Honguva nezvavanowanawo zvanobva kuhurumende zvinobva kunana Olympic asi tinavo vanhu vanokwanisa kunge vachimira pamberi apa vachiti vakomana zvamaita kaizvi tanzwa zveshuwa kuti mbirenyu yaenda kuri, tanzwa zveshuwa kuti Zimbabwe iri onekera and zvechokwadi Zimbabwe iri kutaurwa because mukatarisa ndinotarisa kunge ndisi neAmerica tine vamhanyi vaviri varimo mucompetition e200 meters final.
Tombotarisa iro zuva ranhasi mambovaona here, vari kunzwa sei?
Vakarelax vakomana tavaona. Umwe ndanganditogara naye pano tichiona vamwe vachimhanya, umwe ndandakagara naye tichidya breakfast. Havakarelax zvavo, vari prepared, vari very happy nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wechikwata cheZimbabwe kumakwikwi emaOlympics varingisai Mapondera vachitaura nesu vari kuParis muFrance.
Musakanganwe chirongwa cheLive Talk na 8 apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu pamberi pemusangano weSADC. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Marvelous Mhlanganya huye, nchitinga tisangane zvakare mangwana pano pachirongwa chedu.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 kuNtulikazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela.
Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe seligcwalise amasosha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit.
Ongangukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile ukuhlanganisela khona eNew Parliament lamanye amavenue wonke.
Umhlangano we-SADC Standing Committee uqalisile namuhla eHarare okuzaqhutshwa khona i-SADC Summit. Vazathola na imendulo ababili abeZimbabwe abancintisa namuhla kusihlwa kumdlalo wokugijima owe 200 meters kwele France. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abaphikisayo labalela ilungelo loluntu bathi eleZimbabwe seligcwalise amasosha lamapholisa kwezinye indawo eHarare esithungiza lamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sebutho kanye lesamapholisa ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bathi kuyethusa okwenzakala elizweni osokubotshwe abantu abedlula ikhulu okuthiwa baqoqa ukutshengisela elizweni lonke ngosuku lomhlangano weSADC Summit. Kusenzakala konke lokhu inhlanganiso ye-European Union namuhla ixoxe umhlangano wenhlanganiso ezizimeleyo eHarare okuhlolisisa ukuxokozela okuselizweni. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition yalile ukuya emhlanganweni lo isithi inkokheli yayo idingwa ngamehlo abomvu ngohulumende othi bajojozela udlakela. Abaqondisi benhlanganiso le baya kuphika lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Akumangalisi nxa ukhangela ukusebenza kukahulumende, uyaphangisa ukwethuka kakhulu uma ikakhulu kusize kuthina abantu basengatshengisela. Kakazabonise ukuthanda ukubona abantu besemgwaqweni betshengisela ngendlela eyasebenza ngayo izikhathi eziningi uhulumende, ukubona kuyindlela yokufuna ukuhluthuna umbuso. Kanti ke uyakutsho khona lokhu uhulumende ukuthi kulamazwe angengentshonalanga afuna ukuthi kusetshenziswe amathuba njengalawa ukuthatha umbuso kuhulumende ngendlela engafanelanga. Ngakho ke kakumangalisi nxa ulandela indlela uhulumende acabanga ngayo kweminyaka eminingi lokufuna kwabantu ukuthi batshengisele baveze njalo ukuthi abasuthisekanga. Lezo zinto zombili nxa sezigqikilana yikho ubona sekulamasosha sekulamapholisa emgwaqweni ngokuba bengathandi ukuthi kube lokutshengisela ikakhulu ngalesi sikhathi lapho kuyabe kukhangele khona amakhamera uzulu wonke emhlabeni ekhangele eZimbabwe lapho kulomhlangano esatha khona.
Kodwa kula ndlela engani lula uhulumende angakusebenzisa ukuthi kungakhanyi ngani wenza into ezingasizo?
Indlela ikhona elula, akudingakali masosha emgwaqweni, vele kadingakali ngokuba akasikho isimo esisibonayo esokuthi uzulu weZimbabwe usengatshengisela engamamiliyoni emgwaqweni okuza kwenza ukuthi kube le ndlela le kumbe kube lodlakela kusenzeka zonke lezo zinto. La nxa abantu bengatshengisela bangatshengisela ngendlela elokuthula engasoze idinge amasotha engasoze idinge amapolisa njalo ngibona kuqhakathekile ukuthi uhulumende afunde ukuthi vele lapho kuhlangana khona inhlanganiso ezihlukahlukeneyo zomhlaba iIMF iWorld Bank iUnited Nations abantu bayatshengisela besola lokhu kumbe besekela lokhuyana kakuvumele khona lokho kwenzeke basukuma abamsekelayo yena uhulumende bayemgwaqweni bayetshengisela basukume laba abangavumelani lo hulumende bayemgwaqweni bayetshengisela umconstitution yeZimbabwe iyawuvuma khona lokho kanti ke futhi kuyayiqinisa iZimbabwe kuyakuqinisa ukubusa kwentando yabantu ngobuningi babo
lo ngumnumzana efidlela Ncube umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo ukudaba olufanayo umhlangano weSADC Standing Committee uqalisile eHarare namuhla lapho isiphathimandla lasogatsha lukahulumende olubona ngobudlelana lamanye amazwe umnumzana Ranganayi Chimbindi onguye osezakhokhela eli committee ethule khona umbiko wakhe okwamukela lesi sikhundla kukhangelelwe ukuqhutshwa eminye njalo emihlangano eminenginengi eyandulela owe-SADC Summit ozakuba mhlaka 17 kuyanalinyanga ukuze sizwe okunengi ngamalungiselelo emhlangano ye-SADC usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Richard Rinyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende njalo engumqoqi wokwethulwa kwembiko ephathelane lemihlangano ye-SADC elizweni
okokuqala ukuthi iZimbabwe isikuzinga elingaphezulu kumalungiselelo ohlelo lweSADC oluzabe lukwelakithi eZimbabwe ongaka ukuthi indawo ezifanana le-airport lapho kuzafikela khona abantu bemzini sokulungile ikanti njalo lalapha okuzenzelwa khona emhlangano okuhlanganisela khona eNew Parliament okuhlanganisela khona leminye lamanye amaveni wonke konke sokulungile ukuthi iZimbabwe ithi ukuphatha ihlandla leli lomhlangano weSADC esizathi ukuba lawo lemgwaqo yethu yonke isilungile lokunye nje esingakucabangela kathesi sesingakuje ukuthi iZimbabwe isilungele ukwamukela bonke abantu bemzini
kuza hamba njani lapho abeSADC sebefikile njalo ungasichazele ukuthi ikhona inye eminye imhlangano ezaba khona kungakafiki umhla ka 17 eyokulungiselela isami
konke sokulungile njalo uhulumende uyenelisa ukuthi ekhuphe indleko zonke eziyenza ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esihle ukuthi yamukele abantu bemzini ikakhulu inkokheli zeSADC ezizathu kubuya yikho ke esesingakutsho kathesi ukuthi konke kulungile
lo ngumnumzana Richard Nyararo Mahomva obona ngokwethula kwembiko ephathelane lobudlelwane lamanye amazwe kuhulumende njalo ngumqoqi wakwethula kwembiko ephathelane lemihlangano yeSADC elizweni ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare Abavalisi labazali bathi bakhathazekile ngempumela yemihloliso kanhlangula eZimbabwe School Examinations Council kumbe iZimsec. Ugatsha lubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimsec lwazise ukuthi abafundi abaphumelele kumihloliso ye-ordinary level bayisilinganiso sokune ekhulwini 4.44% kuphela inani labaphumelele kuzifundo ze-advanced level lehle lisuka ku-75.89% laya ku-31.67% ekhulwini. Esazisa uzulu ngempumela leyo umgcini isihlalo weZimsec Board umnumzana Paul Mapfumo uthe izifundi ezilobe imihloliso zingekho esikolo aziqhubanga kuhle ugcizelele sithi kumele kulandele umthetho kahulumende othi izifundi zonke kumele zibe lempumela ekhanyayo e-continuous assessment learning activities kumbe ikhala uhlazelo ludaba sixoxa lomnumzana Themba kuye moyo esikhulumele senhlanganiso yababalisi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe
kuyisibuko kecelezi mira eveza okuyikho kanye okwenzakala ezikolo Silo hlupho olukhulu kwezemfundo uhlupho olwababalisi abangaholiwe uhlupho lwabafundi abangenelisiyo ukuthola imfanelo zonke zemfundo singabuyela emuva sekhangela indlela masanga Commission report eyiyo eyasandulela ukungena kucurriculum yethu yokusebenza ngezamakhono yagcizelela ukuba uhulumende kaqale isikhwama phecelezi okuthiwa i-Education Equalization Fund esilenhloso yokulinganisa izikolo zonke kungabi khona isikolo okuthiwa lesi sikolo asila ukuthini lokuthana kodwa ke ngempumela zemhloliso ekakhulu le mhloliso kanhlangulo isivezela obala uhlupho esilalo njengeZimbabwe
labo abangenelisanga ukuthi bayenze ikhala abatholanga ke ama results abo kutshoni lo
indaba yekhala dala sakhuluma ngayo ekuqaleni kwayo ikhala iqala injongo yekhala kwakuyikuthi incedise abafundi bengafeyili phecelezi ikhala yi-coursework okuthi vele nxa silanda ukuthi umntwana ayebhali olevu umntwana ayebhali A-level athole vele eselayo impumela iminyaka yonke le kusetshenziswa ikhala lapho eyaqala khona ayizange isetshenziswe kuyasethusa manje nxa sokuvumbuluka sokule mbiko yokuthi abantwana abaphindayo ababhalanga kumbe kabatholanga impumela yabo ngenxa yokuthi kababhalanga ikhala kukanti ikhala yona ivele yayisebenza ngibungibu ngifuna ukukubeka mgceke thina njenge-athuzi sake savuza kakhulu ukuthi kathi ikhala isebenza nini sibona izikolo zithola 0% kabantwana behambe bele mpumela yekhala eyayingabenza nxa ethole impumela emihlanu emhlolisweni wakhe engatholi u-0
Umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yababalise amagamated Royal Teachers Union of Zimbabwe obaxoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Ele Israel lithi namuhla libhombe endaweni ezithiyeneyo kweleLebanon lapho ebelihlasela khona abebutho leHezbollah. Liphinde lathi lihlasele njalo eRafah elicabangela ukuba kwelabahlomileyo abeHamas abathumba izizalwane zakwele-Israel ngomfumfu nyakenye babulala abanye abafika phose inkulungwane lengxenye. Amapolisa agijimisane labatshengisele eNairobi kwele Kenya namuhla abafuna ukuba umongameli William Ruto asuke embusweni. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabanye abatshengiselayo ababotshiweyo. ELeRussia libika ukuba ibutho lakele Ukraine lingene elizweni leli esabeleni seKursk lahlasela okwesabekayo. Sekulensuku ezintathu eleRussia libisana lebutho lakele Ukraine kuleyo ndawo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane lezeMelika, amazwe omhlaba atshiyeneyo akhangele umkhankaso wokhethwa lukamongameli weMelika ngelihlo lokhozi ngoba impumela yalo izaveza sobala ukuthi ubudlelwano beMelika lamazwe la buzaqhubeka bumi njani. Ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe amaningi buqakathekile kakhulu ngoba eleMelika lilenhlelo zokuphathisa amazwe la ikakhulu ngemali, ukudla lezempila kahle. Abancintisa kulolu khetho ngunkosikazi Kamala Harris owebandla lamademocrats olomnumzana Donald Trump omela ama-Republicans. Sibuze olandela ezombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringai ukuthi ubona ubudlelwano beMelika buzaba njani kunganqoba uTrump kumbe kunqobe uHarris.
Umama uHarris enganqoba siyakwazi ukuthi kule continuation ekhona yena lo baba uBiden okhona kathesi. Siwazi ukuthi ama-Democrats bona bathanda ukuba in a more defensive approach ezinto ezenzakalayo all over the world, ukuba le peace umeka show ukuthi amazwe wonke ayakhulumelana kuhle. Siyabona ukuthi kabe kungela more of these confrontations ezenzakala kathesi esizibonayo. And siyabona ukuthi iAmerica layo ingathiwa isikhangelela ukuthi amanye amazwe are responsible for their areas. Singakhangela iNATO, sibona ngathiwa sebengenisa bo Ukraine, Finland, leSweden ukuthi lazo zibe le protection ye Article 5 ukuthi zingabanjwa by any other country then bazabe bencedisa in those areas. So khonapho ngithi hayi umama uHarris ngangena ngathiwa yi-continuation of the same policies esisetshenziswa ngubaba uBiden. Maybe a little bit change here and there, but ngathiwa kuyabe kufana.
Phansi kombuso kaTrump ke.
Kunganqoba ubaba uTrump, hayi, the first 4 years ekhona laphana sabona an aggressive policy eyoku-withdraw the United States from international scene or ama matters of world affairs. Sabona besithi iAmerica first in a lot of things. And ubaba uTrump, njoba wayengu-businessman oqakathekileyo for a long, long time. Yena, the lens as one around the world is about making money and making big money for his country. So konapo nganta I philosophy abisi chinchile. Siyabona impilo ezonke ezihambayo. America is very invested. Ayi ngabe sembona nganti yabe se keeper the nganta se concentrator with an isolationist policy. But Konoko Swanangantwa is detrimental to world affairs.
Umnumzana Tim Muringayo ulandeleza umbusazwe weMelika obexoxa ecingweni loNtungamili Nkomo owe Studio 7 ese Ohio khonapha eMelika. Kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe entolongweni okwamanje bemelele ukuthoniswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. Abantu laba bagoqela amalunga ebandla le-CCC abotshwa ngohlangula esetheswa amacala okuqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Abalwela amalungelo oluntu, umnumzana Robson Chere, unkosazana namathe ikwekweza, umnumzana Vusumuzi Moyo, lo mnumzana Samuel Kwenzi, labo bavalelwe entolongweni e-remand prison. Betheswa amacala okutshengisela phandle komthethondaba eHarare lapho ababekhonona ngokubotshwa kwamalunga e-CCC kanye lokutshotshozela odlakela elizweni. Bayakuphika lokhu. Kusenjalo leZimbabwe seligcwalise ibutho lamapholisa kwamanye amadolobho ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa mhlaka 17 kuyona le inyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolugibs tibo e-Studio 7 uxoxe lolandela ezombusazo umnumzana Fortune Mlalazi kanye lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umlalazi usungula lingxoxo.
Izizalwane zelizwe lakithi uma zifuna ukuya bhikisha emgwaqweni zivunyelekile ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Siyabona ukubotshwa kwabantu abathize ahead of iSADC Summit. Abantu beZimbabwe sokucaciseni balelungelo lokuthi iSADC yona ibuya bademonstrate ukuze batshengise iSADC ukungajabuli kwabo elizweni labo. iSADC sikhumbule ukubana yinhlanganiso yabantu beSouthern Africa, ayisiyo nhlanganiso kamnangagwa kumbe izanu kumbe uhulumeni. Uzakhumbula komnye umnyaka iSADC isenzelwa eDurban kwele South Africa umongameli esesengu-Jacob Zuma. Bathi bembuza ngokudemonstrate kwabantu wathi yona le democracy esihlala sikhuluma ngayo, yekelana abantu batshengisele ukungajabuli kwabo ngento ezithile. Yibo abathungameli esibafunayo lapho.
Yes, ngingenise ke ubaba uJuma khonapho. Ngamaphutshane baba uJuma, ngamphendula sithini umlalazi lapho?
Udulo esiba lalo lapha kwela kithi eZimbabwe ukuthi kona kulabantu abavele bangani babona impilo yabo ilungiselelwe ukuthi bebehlala begobola begongoda ilizwe labo eleZimbabwe, especially nxa kulama-international events anjengabo ungalaba kwana United Nations General Assembly kumbe national leadership kumbe African Union kwakona abantu vela bafuna ukuthi bayifike beyenze ukuthi Zimbabwe ikhanye ililizwe elingamanga kuhle okumele ngabe tawungenela abanye abantu and stuff like that yet bakhohle ukuthi there is something called sovereignty ngesikhiwa ukuthi amazwe ngamazwe azimele lapha and thina ukuthi lethu silakhe silakha ngoba sabe sindawonye sisibonisana akuna muntu phela perfect nxana ophanjaniswe khona sitshengisanga hayi lapha kuphanjaniswe lapha bakithi kulungiswe njani and siya phambili manje bakhona abantu vele abasengama-professional okufuna ukugongoda loku kugoboda ilizwe labo usuzibuza ukuthi anokuhamba njani kathesi uzibone kathesi bakhuma ukuthi ya sizahlangana ebustradini sifuna ukulithengisela le nto sinjalo so nxasho uzibona amasosha lamapolisa sebengene ezitandeni labana kwakumangalisa and kumbe they are trying to prevent abantu abanengqondo zona lezo ukuthi bengaphambamisa abantu ngoba as much as abantu belelungelo lokuthengisela ilungelo lona lelo ngelakho yelivunyelwe but kulomunye lawo lelungelo lakhe elokwenza angabe kufuna asibe bonke abantu bonke abayifuna ukuthengisela kodwa nxa wena usuthengisela usushisa amathaya ufaka izitini emarodini usuthi akunamuntu omele aye town usuthathe ilungelo lomunye umuntu wena usufuna elakho lebeyile eliphambili kuyabe kuqondile kuyini khona oku kuyabe kuseyini na ngabe wena nxa ufuka ezinto yakho zenzele uthule kungelakudlangudlangu phakathi lowo ofuna ukwenzokwakhe umeyele la enzokwakhe but into esiyaziyo ukuthi wena akukahle kube nokuthengisela okuphela kuhle lapha ezimbabwe ukuhlala sokuyiziphithiphithi kushiswe izimota kubula amabuilding ugcina kumoshakala nempilo zabantu sibili so khonoku yikho esingakufuniyo yikho sowudala ukuthi amapolisa xasa ukungena kathesi ukuthi athi hayihayi libone ukuthi sikhona zama ukwenza into engayisiyo hayi sizaqindelana amajeli akhona hani limzile uminister of home affairs owe-england ngale ushilo wathi khona wa creating 500 more places for ama-protesters laba baze angena ejeli and sebeqalisile ukugweshwa kathesi
ye mlalazi umphendule khona ubugolide
but unfortunately ugolide ucabanga ukuthi i-sovereignty ngeyezanu kumbe ngekahulumende ukuba sovereign kutsho abantu bonke siyakwazi ngehistory yokuthi whether li-violent or li-non-violent izanu-PF ayifuni ukuyi-exposwa ifanana lobaba lwana wemakhaya ohluphayo othi nxa kubuye izethekeli abantwana bayedlala kude le ezasale bagongode ekugcineni yilona uhlupho njengona ngitshilo i-army belongs to ama-barracks ngaze uhambe kuphi umhlaba izimbabwe zi-extraordinary ngokwenza into ezirongo khona e-UK akutshoyo ukuthi abantu bayaprotesta yes abantu babotshwa ngemva kokubana sebebe-violent ubezwa sebesithi hayi xa sekunzima sizabiza i-army manje okwezimbabwe kulokuhlanya phakathi kubizwa i-army before abantu baproteste kubotshwa abantu before baproteste e-UK khonokho anika khona i-example ngabantu abayenze i-violence basebebotshwa asobantu abacabangelwe ukuthi bazakwenza i-violence
bala khonapho ngamafutshane babakolite
mina ngililunga lezanu PF ngiku-central committee asikaze sihlale ngisho umhlangano one lapha esalesihambeni siyogongoda khona abantu kodwa imhlangano yonke sihlala sithi sambeni siyoyingqe ngabantu ukuthi abantu kanjani babuye kithi bavotele thina asibenzeleni okuhle ngezikhathi zonke so yikho vele thina esidume ngakho hatsho kokugongoda lokho kodwa into ekhona yikuthi khona njengoba ngishilo mina abantu bangapha babomlalazi babophela lula ngoba manje bakhulume anobona i-UTL zange bakhulume babongibonakala hlobo sezitridini yikho bengabushwaka but abantu apha bayangena kuthitho anivele bayenza imbonani ngabenzi lokwanothi ayombeta isenini yimbonani vele yothi ona bafuna ukungcolisa ilizwe lethu
lapha lise umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF lomnumzana Fortune Lalazi olandele zombusazwe bexoxa lo Gibbs Studio 7 kwezemidlalo kambe bazathola yini mendulo abafana ababili abamele eleZimbabwe kumncintiswano ogijima owe 200 meters ozaqhutshwa namuhla ntambama kwimidlalo ye-Olympic Games eqhutshelwa kwele France intalelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Utapona shema karaulo makana kaishe charamba balo vega kuhucha imbali yomdlalo kichi maeli zwele Zimbabwe ngofinyele la ufinali yomundusu wano 200 meters kumidlalo ya Olympics izolo ntambama wazo wa 7 zae intateli zinda abayeze midlalo utanduwe moyo uti ufisela wabili laba inkansha inkulu mkankaswe nwabo kutola imendulo
wenze kushe sivili la kulu sasangele nukuti this time around asambe singashkola lati imetaro jeni Zimbabwe
intateli zinda abayeze midlalo upreizi lagama utiena kusweze kube lula ubabatole imendulo wabadlali laba ngaye kangela inje laba kichimenga yogu semi-final
kistati la weze ngani mdesoro la zonoka mata pili u number 3 ma isa uchuti maskari uti u number 1 no number 2 ma isa different kata uweze kambile la kulu uleza
olandela ezemidlalo umnyarazi mavikana uthi sekungenzakala loba yini kufinal kodwa umdlalo wokugijima usungaphakama ngemva kwemidlalo ye-Olympics.
Hawu makarawu locharamba hayi bazenzile izinto kuhle lokhu kuyabukeka lokuyabongeka abancane abasakhula labo yebona into ezinje zisenzakala bonke baba le-belief ukuthi it's possible abagijime ngalabo abafana abana basimele kuhle njengelizwe lokutshengisela ukuthi vele ama-sportsmen esiwathatha serious i-talent lineage sasencane kuma-next Olympics sabe le more representatives
utumisani lulani tube ohlala enyamendlovu uthi bengaba baningi abenza izimanga kwezemidlalo nqa amathuba engaphiwa labantwana basemaphandleni
lapha abadala labantwana sebedinga ukuthi bethole ukudla isikhathi sokuthi umntwana leso ukuthi ethole igijima benelandela ipassion yakhe ayisisekho so laba bafike ngokuthi bayathola uyakwazi vele lapha especially enyamendlovu bekukhona ufisha athole igijima kakhulu kodwa nesizathu sokuthi umuntu akathola uyagcina esiyadinga imisebenzi etshiyana nakho lokho kwama-sports
umakarawulo charamba bayingxenye yabadlala bayithoba nembili abafinyelele kufinal njalo laba ngabagoqela intshantshu zasemelika unoah lyles kanye lo-erion nighten bona abakhangelelwe ngabaningi ukuba benganqoba ndawonye loyethile tebuho owakwele botswana umakarawulo charamba bafunda emakolitshini emelika ngiyimele isidi-7 kobulawayo ngingujoseph njanjin
Sawu isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumelayo nange WhatsApp.
Kusasa we Studio 7 linjani lonke labalaleli benu? Indaba le yenziwa ngomnanga kwa laphana kusiya ngombono wami. Angiyiboni into elungile ngoba ongakhangela into enzwa ngomnanga kwa isikhathi eGukuround. Uyu umuntu owadikile amasotsha ukuthi ephume esibulayelo baba omkhulu ngani. So ungakhangela futhi umdala unkomo wasesithi hayi mayuyubo mayuyu impi mayiphele akube lokuthula. Okutshengisa ukuthi impilo yala vele yayingaphelanga. Ngoba lakathezi bekukhanya ngantu ayelokhu isalingile emoyeni. Impilo yala ngabe yathi phu phansi kuphela. Zihlezi khale kuphela kawani kuphela. Yona impi vele ingaba khona soze kusweleka lo ofayo kodwa asoze kusweleka lo zasala futhi. Iyaqala kodwa ayiphelanga. Ngosamethimbi ngilapha ekanye la kwele Botswana.
Sanibonani basakazi bethu baka Studio 7 okhulumayo ngibona waselibanda kuyadabukisa kwesikubonayo ebuhlukunyezwa abantu ngenxa yokuthi kunama-visitor azoba khona so kuhanjwa kutshaywa abantu kuhamba abantu bebotshwa ngombuso we-ZANU-PF bayakubona manje uJoseph Chuma okwenzakalayo bakujabulele bayakukhomenta bathi ku-right umnanga kuyenza into e-right kakhulu mayele esongela abantu ukuthi mabasikuni ebachama ugodo kuyinto enhle yona le enje.
Siyabingela siyabonga sicela isikhathi se-news lisengeze sona ngoba utholi sokuphawula umuntu oyedwa ababili isikhathi siphelile kanti ke kulezinye izinto ezibalulekileyo abantu abangazihlaziyela labo ngoba siyabona izwi lakithi akukhona phela yakhona kumele sihlanganise ngomqondo sonke ukuthi sibonisaneni ukuthi iZANU since 1980 ngempela isehlulile singamaZimbabweni for 50 years sakuthethe ukubaleka omnye eBotswana omnye eAmerica yinto kumele sihlaziyeni sizithole isisombululo ukuthi kuze kube nini izizwe zonke zilungisa amazwabo nge-demonstration yevoti ngayo yonke indlela ukuthi osiphethe uyehluleka asisamfuni sifake omunye ongasenza ilizwe lethu lephambili libe lesizotha lihlonishwe la izizwe iZimbabwe yilizwe eliyangisa umhlaba wonke ukuthi ma ungazwakala nomu useChina ukuthi you are from Zimbabwe but we babo kuze kube nini abantu abahlaziye bebaningi sibonisana indlela zabo
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo Good Life Talk namhla sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe okubotshwa madlana abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Summit. Selugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguJabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhle